yakanga ire nyaya yomukadzi waroti nemhuri yake. Hondo yakamuka muguta ravo, vakanzi kana maakubuda muno musacheuke. Mukadzi waroti wakafunga vakuwasha vaimupa zvinonaka. Afamba famba sepapo ndokubva acheuka. Heya heya vakuwasha, heya 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 hoye, wakafunga vakuwasha, heya 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 hoye, nokuda kwezvinonaka. Wakafunga vakuwasha, nokuda kwezvainaka. Oh yeah yeah yeah, heya heya vakuwasha, yeah.